Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai vimbai tsvangirai java avo vakashaya marimwe zuro vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorondedzera kuti sei zvisingagoni kuti vashandu vabhadharwe nemari yekuAmerica. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai java vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti kuchaitwa munamato kunyaradzo funeral home nenguva dza9:30 mangwanani anhasi. Mushure nemunamato vachaendeswa kunharaunda yavaimiririra muparamende yeGlenview South uko kuchaitwa musangano nenguva dza11 mangwanani ano. Tabata vaMafume kuti vatiudze nezvezvirongwa.
Kuchengetwa kwamai tsvangirai java kuri kufamba nhasi. Tinenge tiri kuGlenview constituency, vachange vachiinda kuconstituency kwavo kwavaishandira, kune vanhu vavaida, kune vanhu vanovada, kune vanhu vakavavhotera vari mwana mudiki kudaro. Saka vachainda kuconstituency office, vobva ikoko vachainda panonzi pamapostori patiri kukoka munhu wese jekerere Zimbabwe yose vemuconstituency vemuHarare province. Tiri kuti vauye neuwandi hwavo, chikafu chiripo, transport dziripo, tonge tichirangarira mwana wavatsvangirai, tonge tichirangarira mwana wemusangano. Vari kuconstituency ikoko pamapostori patichaungana, vapfuura nepaconstituency office, pachataurwa nehama dzavo, pachataurwa nevakuru vepati, kusvikira kuna ivo vachamisa vachataura nenhoroondo yaivo maitsvangirai java. Saka tinokoka munhu wese. Pabva ipapo vachange vachizonorara kumba kwavo kuStrathaven, imba iyo kwaigara vatsvangirai, imba yakajairika, imba inozivikanwa. Ndo patinenge tiripo. Ivo Apostle Java vanenge varipo, vaikurukudzira kuti vanhu vauye neuwandu hwavo, vauye tiselebrete upenyu hwamaitsvangirai java. Vachazondoradzikwa neThursday kuGlen Forest Cemetery iri muno muguta remuHarare. Kucemetery ikoko kuchange kuchiprovidewa transport zvakare kuti vanhu vange vachiinda ikoko kunomuradzika. Glen Forest kwakajairika zve muno muHarare, kuri kumberi kweBorodale, kuguta reBorodale. Tichidarika ikoko ndo kunowanikwa Glen Forest. Saka ndo mafambiro achaita urongwa ihwohwo. Asi nhasi zuva rese programu inenge iri kuGlenview, uko ndo kwavanga Glenview South, kwavanga vari Honorable MP kune vanhu vakavavhotera. Tinokurudzira kuti ruzhinji rweHarare runge ruchiuya ikoko. Programu dzichatanga kuma9, vanenge vari panyaradzo. Panyaradzo apa pachaita small service, but iyi ndiye mhuri. Hapakwani chechidiki, asi kuGlenview constituency kumapostori ndo patinenge takazara, ndo patinokwana, ndo panenge pane chikafu, ndo panenge pane kuti tinge tichirangarira gamba reMDC.
Abo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi inoti hazvigoni kuti vashandi vade kubhadharwa nemari yekuAmerica, asi ivo vachiziva kuti makambani avanoshandira haasi kutengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika zvekuti zvingapinza mari yekunze munyika. VaLuxonzembe vanoti vashandi vanofanira kunzwisisa kuti makambani akawanda kunze kwemigodhi inotengesa zvicherwa zvavo nemari yekuAmerica haakwanise kuvatambirisa nemari yavari kuchemera iyi. Vanotiwo kushayikwa kwezviri kubuda mumakambani kuri kutadzisawo kuti vashandi vawane mihoro yavo yakatsarukana. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndizvozvo chaizvo kuti kuora kwavanhu zvinoda kuti tinge tichande mumakambani pave neproduction. Tikasaiwana production, hapana zvinoitika. Kuti tiwane production, makambani anofanira kunge ari kuwana mari uye wakaenda kumabhengi. Kumabhengi hakuna mari. Mari dzavari kuwana vari kuwana kumaparalo market dziri mari dzinoriva. Kuti udziwane zvakare unenge uchida mari yakawanda yekuti undotenge mari yacho inodikanwa, especially mari yemahusai yeforeign currency. Saka tine dambudziko guru ipapa. Saka ni zvichinetsa kuti vashandi havasi kuwana mari dzakakwana. Mitengo iri kukwira ine zviri kumirira akaita nyaya dzeupfumi hwedu hwenyika. Saka tiri kuti chiri kure kuti tisvike titi zviro zvaakufamba nenzira kwayo. Ikonomi yedu iye zvinezvi iri kudzika, iri kuramba ichidonha. Upenyu hwavanhu huri kutoenda west and west. Tikatarisa vanhu vaakushaya chikafu, vanhu vari kutambudzika, watowandisisa, makambani ari kuvhara, vashandi vari kubuda mabasa.
Kuuyawo ivo vashandi vari kuchemera kuti dai vatambiriswa mihoro yavo nemari yekuAmerica kuti zvinhu zvireruke, idanho ringange richitambirika richiona kuti nyika haisi kuwana mari yekunze iyoyo.
Aiwa, hazvigone. Kumakambani kana asi kuwana mari nemahusa, vanokubhadharisa vanhu nemahusa sei? Vanoiwana kupi yemahusa acho? Saka ndozvetinoda kuti vanhu veZimbabwe nevashandi vanzwisise ipapo kuti makambani edu kana ari kugadzira zviro achitengesa nemaRTGS dollar, hazvikwanisidi kuti kuti chindibhadhara nemahusa, nekuti kambani haizi kutengesa zviro zvayo ichiwana mahusa. Kunze kwekambani zvakafanana nemamines wemigodhawa wanotengesa zviro zvavo wona mari dzavo dzemahusa, avo wanogona kupiwa mari dzemahusa. Ruzhinji rwese rwevashandi muZimbabwe hazviiti kuti tichiti ngatiti vanhu vanga vabhadharwe nemahusa, nekuti nyika yedu iye zvino izvi haisiri kushandisa mahusa mukutengesa nekutengeserana kuri kuitwa zviro. Asi dai takange taita zvakanaka takaita muna 2009 zviya, takanga tadollarize ikonomi yedu, vanhu vachitenga nekutengeserana nemahusa. Saka vanhu vaibhadharwa nemahusa. Pari zvino izvi hazvikwanisiki. Saka ndozvetinongokumbirawo kuvashandi kuti zvimwe zvikumbiro zvavo zvine zvichemo zvavo ngazviwo zvikumbiro nezvichemo zvinokwanisika kuitika nezviri kuitika munyika, kwete kuti vataure zvimwe nekukumbira zvimwe zviro nekuchemera zviro zveunoziva kuti hatina chiro chacho izvozvo ende hatikwanisi kuzviita.
Asi kavaZembe dambudziko vashandi vari kuti riri kubva panyaya yekuti vezvitoro mitengo yavaa kutara haichafambidzanawo nemari dzavari kutambira kana dziri maRTGS.
Ipapapo ichokwadi kuti pane yetinoti madness iri kuitika mumabhizinesi. Neniwo ndasangana nazvo kakuru, maeveryday ndosangana nazvo. Tiri kudikanwa ndechekuti tose pamwe chete neTNF Tripartite Negotiating Forum yakagadzirwa iyi, pave nekugara pasi nekuwirirana, pave neyetinoti social contract. Ngatiwirirane sevana veZimbabwe kuti wakomana petiri pano pakaipa, munhu wese ari affected, ngatichibvumirana, tiite chibvumirano chinosunga tese semhuri yeZimbabwe, kuvanhu vemabhizinisi, wehurumende, wemabhengi nevashandi, kuti izvi ndozvatabvumirana nazvo izvi kuti tikwanise kubuda padambudziko retiri.
Avo vanga vari Nyanzvi mune zveupfumi vaLuxonzembe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. mitombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Daily News mune nyaya inoti mapurisa ari kunetseka nehuwandu hwevanhu vari kubatwa chibharo nevamwe vatyairi vematekisi. Mu Daily News nekare mune nyaya pamusoro penhengo yeparamende yezvamupf vajustice wajadzena vanoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vane chekuita nenyaya yekugadziriswa kwezvinhu munyika. Mu Chronicle hurumende inoti yakwidza mari yechibage kuti varimi varime nesimba, ichiti chibage chichaita $1,400 per tani asi ikayambira vanotengesa upfu kuti vasakwidza mutengo weupfu. Kamuchino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Marara seiko vashamarari veStudio 7 paWashington DC apo nematereri veStudio 7 kumativi ose enyika. Ya, ini ndine kupokana kwakanyanya nezviri kuitwa nevanhu veZANU-PF izvo, sekuti tinonzwana chirumanzi vachibuda muma TV vachitaura nemumapepa kuti hurumende yamunangagwa irikugona utungamiriri huripo, ikonomi iri kuzvakanaka isu tichitambura kudai, zvinhu zvinonzi zviri kunaka papi pazviri kunaka muzvipatara, mamushonga vanhu vari kufa muzvipatara, vanhu vachirohwa kudzadzi vanhu zviri kumbunyikidzwa zvakanyanyisisa. Chenji takati tirikuchinja mugabe tichidawo munhu mumwe patotoona kuti aiwa takatoita mistake patakabvisa mugabe, nekuti zvimwe zvinhu zvazvamboitika pana mugabe zvaakutoitika zvinezvi. Saka hatina chatinorumbidza kuti hurumende ine chairi kugona kana hwani hapana. Isu totoshuwira kuti dai hurumende iyi yachimosiya wezi kutotakidza kuti haisi kukwanisa kuti tikuone kuti vazhinji vachona veMuzanu-PF havana vanhu mwoyo yevanhu pamwoyo pavo.
Muri sei vashamarari veStudio 7 anajonga kandimiri nevamwe vese ndisei sevedu tiripo tevaiti toda kukurudziravo mayuti ebato redu yeMDC kuti ipapo ka ngavazame nepavanogonawo pese kuratidzira, vasamborega nesi tinotovasapota kana tiri kunoko. Izvaibvira ka taitoenda nekoko Zimbabwe chaiko, tinobvisa hurumende iripo kuti yatadza kutonga vanhu, yatadza kuita zvido zvevanhu. So tirikuwanamatira kuti zvibudirire, tibvise vanhu veZimbabwe munyika, tibvise vanhu veZimbabwe matambudziko vanoshungurudzwa ngebato reZANU-PF nehurumende yaro. Ndozoenda zvepa nda kunyaraudzawo vanhu vechipindi kuti Mwari vanemi vanhu vechipindi, Mwari ndo anoziva, musanyanya kufunga siteki zvinowanikwa muupenyu. Mwari ngwedu tese tinokunamatira kuti Mwari wamutungamiriri nenyasha nerudo kuti zvese zvichanakwa rimwe remazuva. Tinotenda musare zvakanaka.
Moroye mhuri yeZimbabwe, ndini Victor ndichitaura ndiri muSouth Africa muno Mbekasoti, ndichiti ndirogwadzwa mwoyo zvakaitika kumhuri yavatsvangirai, ndichiti tiri kuchema kachakacha musodzi, asi hakuzi kuda kwedu, musiki akangoita kuti zvidero, chiti ngatishingirire kuna mwata munamato yedu ichadavigwa nerimwe zuva. Poita nyaya iyi yava munangagwa, iyi nyaya iyi vana veZimbabwe tiri mbeva dziri kuteyiwa nemariya dzichisigwa nzungu tichinzwa kunuhwira tichimhanyira imomo mukati memariya. ndozi nisiri kuchenjere guane vanhu vazhinji. Ini zvandirikutaura ndokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti vamunangagwa. Kudai vaitigwa zvakaitigwa vamugave vabude timboonawo vachamisa dovira vachatipawo sekutaura kwemutungamiriri weMDC vachamisa timboonawo zvavainazvo zvavanotidomerawo. Taneta nekutambudzwa, taneta nekushungurudzwa navamunangagwa vaimboti chigaba chehuchi vachitamba. Pachigaba chehuchi pavanga vari kutaura ndipo pakuba mari yenyika, kwete mari yeZANU-PF, mari yenyika, kwete mari MDC. Imari yenyika yavari kuba inofanira kuti iende kumhuri yeZimbabwe ibatsire ruzhinji kune vakaitigwa masaikolini vawane rubatsiro nemari iyoyo, kune avo vakashungurudzwa vawane rubatsiro panyaya yemari. MuZimbabwe hamuna zvikoro, hamuna marodhi, zvekudya zviri kukwira, kune nzara. Ndo mari yaifanira kuti ibatsire muzvikoro, kune vapi, kune marodhi, migwagwa. Izvezvi maaccident akawandisa nenyaya yekuti hakuna migwagwa, hakuna tara. Ndatenda zvangu.
Mangwanani Studio 7. Ndinoda kungotaurawo pamusoro pemutemo uyu wasainwa nenyika yeBotswana. Ndichiti inini kana pane chinhu chinotsamwisa Mwari pano panyika, chinhu chinonzi ungochani. Because kupesana nezano raMwari. Mwari akatiberekanai muwande. Imoti murume arore murume, mukadzi arore murume. Uyu mutemo wasainwa neBotswana mutemo unogumbutsa Mwari.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muUganda razivisa kuti mwana mukomana ane makore mashanu abatwa nechirwere cheEbola kanove kekutanga chirwere ichi chaonekwa muUganda. Mwana uyu anonzi akasvika muUganda nevabereki vake nemusi wesvondo vachibva kuDR Congo. Hurumende yeItaly iri kuda kuita mitemo inorambidza zvikepe zvinopinza vapoteri munyika mavo. Vatevedzeri mutevedzeri wegurukota rinoona nezvomukati menyika wakazivisa nezuro kuti vachairi nevaridzi vezvikepe izvi vasingatevedzeri mutemo vacharipiswa zviuru makumi mashanu nezvinomwe zvemadhora. Makaterera kustudio 7 aneni muchirongwa nditanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mazana nemazana evanhu vanobva kuAfrica vachiedza kupinda muAmerica vave kuonekwavo pamuganhu weAmerica neMexico. Bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweminganhu reUS Customs and Border Protection Agency rati musvondo rekutanga remwedzi uno vanhu vekuAfrica vakasungwa pamuganhu weAmerica neMexico vanopfuura mazana mashanu. Vapoteri ava vanonzi vari kubva kunyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Angola neRepublic of Congo nedzimwe nyika dzemuAfrica. US Customs and Border Protection Agency inoti vari kunetseka nevapoteri vanobva kuAfrica nekuti vamwe vakaita seavo vanobva kunyika mbiri dzeCongo vanongotaura chiFrench, ukuwo vanobva kuAngola vachingonzwa chiPutukezi. Vanodzidzisa zvekudzidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico, Dr. Angela Gapa, vaudza Studio 7 kuti vanhu pasi pose vanotsvaka kwavangararamira nekwavanokwanisa kuriritira mhuri dzavo. Naizvozvo vanhu vanonotsvaka upoteri kunyika dzakabudirira vachiramba vachiwanda. Tabata Dr. Gapa kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Yahobuda naone maizvana nezvemamigrants, I think anofana 1500 akamirira paborder reAmerica neMexico vakamirira kupinda munyika nechivimbo chekuti vanokwanisa kuwana political asylum. Ukatarisa manyika dzacho dzakanyanya vana Angola nana Mozambique vanotaura Portuguese inenge iri very similar to Spanish, saka munoona kuti nyika dzacho dzinotyidzana particularly kana muchitarisa nyaya dzelanguage. Saka zvinogona kunge paine kutyidzana kunofacilitata kuti mamigrants ekunyika idzodzo specifically ave kuMexico.
Katarisa vanhu vokuAfrica vanenge vachinwa kutsvaka upoteri kazhinji vanoenda kuEurope nokuti padhuze. Ko ava vanobva kunana Angola nokunana Mozambique vachienda nokunana Brazil vanozvikwanisa sei? Pane munofunga kuti pane vari kuvabatsira here kana kuti vanozviita sei?
Iko zvino handisi kunyatsoziva kuti vari kunyatsofamba sei, senge inyaya iri nyowani hatisati tanyatsonyatsoinzwisisa. But nepamusana pekutyidzana kwenyika dzacho, mukatarisa historically nyika dzinotaura Spanish, nyika dzinotaura Portuguese dzinotyidzana, saka dzinenge dziine macultural exchanges. Saka ndozvinogona kunge zviri zvinenge zvichiitika kuti panogona kunge paine mascholarship program anoita kuti mamigrants auye zviri nyore kunyika dzinana Mexico.
Munoona sekuti America ichazvikwanisa here kana tikatarisa uwandu hwevanhu pasi pese vari kuedza kuti dende vava vapinda muAmerica?
Kuti pari zvino President Trump ane inonzi strict foreign policy, vari kutoedza kuvhara boda, kubuilda inonzi a wall. Pavakaita kampeni yavo yepresidency muna 2016 vakavimbisa maconstituents avo kuti vari kuda kuvaka border wall rinobva kuCalifornia kusvika kuTexas. Saka zviri kuratidza kunge muno muAmerica macho vari kuzviona kuti zvona kuwanda kwemamigrants kunza mhirizhonga necorruption yakanyanya. Saka vane foreign policy pari zvino yapresident Trump iri kuda kulimita mamigrants anouya kuAmerica.
Munofunga kuti zvizvarwa zvekuAfrica zvicharamba zvichiwedzera kuedza kupinda muAmerica?
Sakaisa historically mavolumes pari zvino nekuda kwegungwa reAtlantic Ocean rinoprovida natural barrier between Africa and North America, ndifunga kuti maAfrican migrants anganyanya kuwanda, particularly tikatarisa kuti vakawanda vacho vanobva kuna Central America, Caribbean nekuAsia. Ndofunga ndo vacharamba vaine mavolumes akawanda. dambudziko ratingawana temaafrican nderevacho vatori kunomu vekuti vanogona kunge vakauya nemamwe mavhiza vanenge vasina kugara kunoku asi kuti ndinyatsoona kuine mamigrants akawanda ari kubva kuafrica ndinyanyoona nemavolumes acho achiincrease.
Idzo nyika dzinonzi madeveloped countries dzakaita sana America, na Britain, neku European Union uku. Munofunga kuti chii chichaitika kana nyika idzi dzabatana dzichiedza kurwisa nyaya yemaimmigration?
I think trend yatakutoona ndeyekuti munyika dzamataura dzekueurope nekunorth America pane anonzi maright wing nationalist parties kuramba achimuka every day. Mukatarisa maright wing parties ndeaya anoda kufocusa on preserving culture yenyika idzodzo, vanogara vari anti-immigration and vari anti-globalization, zvichireva kuti izvona vanoda kupreserva mabhodha avo, vanoda kuti vazvarwa vemunyika idzodzo vawane mabasa, vawane maopportunities nehealth insurance. Havadi kuti zviextendwe kune mamigrants nekuti zvinobva zvakonzeresa kuti vamwe vamacitizens arimo asawana maresources akawanda. Saka tiri kuona munyika idzodzi maright wing parties achiita achiwedzera, and kana akaramba achiwedzera anoramba achiwedzerawo influence yawo immigration policy yenyika idzodzi. Saka ndo maonero andiri kuita ndeyekuti zvichaita kuti mavhiza anetse munguva makore achatevera.
Ava vanga vari Dr. Angela Kapa vari parunare kuCalifornia neStudio 7.
Vakomana kana tiri tose iwe tina kuna nangu takawanda. Vakomana kana takabatana iwe Africa gonna talk about an
nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Amai vimbai tsvangirai Java vacharadzikwa mangwana china kumakuva ekuGlen Forest muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hazvigoni kuti vashandi vade kubhadharwa nemari yekuAmerica, asi ivo vachiziva kuti makambani avanoshandira haasi kutengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muAshington DC, ndichiti musara zvakanaka.